Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 18th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are looking at the official opening of Parliament by President Emmerson Mnangagwa this afternoon, where MDC lawmakers walked out on him as he delivered his State of the Nation address.
Let's get connected. On WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are also live streaming on all our Facebook platforms, which are VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. We are also live on all our websites. You can log in right now at www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa delivered his State of the Nation address in Parliament today, promising the government is pulling out all the stops to attract investment and fix the subdued economy. Mr. Mnangagwa also vowed a crackdown on corruption, saying no culprit will be spared. He also said government was working overdrive to end a cholera epidemic that has since killed 35 people.
The president's speech in Tunga at the official opening of a parliament was, however, overshadowed by MDC members of parliament who walked out on him as he began to speak. The lawmakers who were singing and dancing as they could not be addressed by Mr. Mnangagwa because they did not recognize him as a president of Zimbabwe. They accused him of rigging the July 30th polls, and they said that they claim that they have won, which they claim was won by their leader, Nelson Chamisa. We will be hearing from legislators from both sides, but more importantly, we want to hear from you at home. Let's get connected.
Yebo, marvelous. Yilo utaba esi ngalo. Lamhlanje emakhaya lingabali tshona njani zihlobo zami. Isilethemba liphilile. Lamhlanje utaba olusegudwini sixoxa ngokuvulwa kwetale lephalamende lamhlanje, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ethule amazwi akhe aqakathekileyo awe State of the Nation address. Kodwa okwenzakalayo, ukhulume ngento ezitshiyeneyo mpela, ukhulume ngomnotho, wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa umnotho. Ukhulume ngecholera, wathi bayayilwisa mpela ukubana bayiqede. Esikwamukele namhlanje ukuthi cholera isibulele abantu abangamashumi amathathu lanhlanu, 35. Ngakho Mnangagwa uthi benza konke abakwenelisayo njengohulumende ukuqeda lomkhuhlane. Ukhulume ngokunengi mpela okuphathelane lomnotho, wathi bazaguqula imithetho yelizwe ephathelane lokutshalwa kwezimali eZimbabwe, esingathi investment. Uthe bazasebenza gadalala njengohulumende bavuselele umnotho, uzulu athole imisebenzi, umnotho weZimbabwe ubuye ume njalo ngezinyawo. Kodwa umbiko wakhe singathi ube overshadowed ngokwenzakeleyo edaleni lephalamende. Amalunga eMDC aphumile ubaba uMnangagwa eqalisa nje ukukhuluma ehlabela, bathe bona hayi baba uMnangagwa kasikunanzi njengomongameli weZimbabwe, ngakho ngeke sihlale sikulalele ukukhuluma, bathabe MDC. Onqobayo kukhetho olusanda kwedlula ngomkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa, Ngakho sizaba labo abe MDC amalunga edalela eParliamente lamhlanje elabo abezanu PF njalo kuhlelo sizwe ukuba na kuhambe njani kahle kahle kodwa uqhakathekileyo mlaleli sifuna ukuzwa kuwe emakhaya ukuba na uthini ngombiko kaMnangagwa ikakhulu ngomnotho lokwenzakale eParliamente ukuphuma kwabe MDC mavindonyaya yathu kurukuranezwa
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa muri kunzwa mumwe wangu ntungamiri Nkomo ari kutaura iye kuti nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zvaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mudare reParamende nasi pa State of the Nation Address taona vaMnangagwa vachitaura ivo panyaya yedambudziko rekorela iro rauraya vanhu vanosvika 35 pari zvino taonazve vachitaura ivo panyaya yekuramba pachishandiswa ipo mari dzekunze kaona vachitaura kuti pane mabhiri avachange vachiona kuti aonekwa achisainwa nezvimwe zvakadaro asi pane zvimwe zvaitika pazuva ranhasi taona nhengo dzeMDC vadare reMDC vachibuda muParamende vachiti ivo vanga vasida kuteerera kuna vaMnangagwa sezvo vasiri ivo vakasarudzwa neveruzhinji kunyangwe dare reConstitutional Court rakati vaMnangagwa ndivo vakakunda saka vabuda vakaenda panze vakanomboimba vari ipapo saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya pachirongwa chanhasi asi ntunga ndiri kutonzwa kuti tine vanyarikana vedu vanhasi ndiri kunzwa kuti tina honorable Tabitha Khumalo uyezve tina vatemba muliswa bhuru riri mumudanga
honorable Khumalo good evening and welcome
Good evening, Zimbabwe.
Let's dive in, Honorable Khumalo. The Constitutional Court spoke and declared Mr. Emmerson Mnangagwa as president, but we saw you walking out of Parliament, walking out on him today, saying you do not recognize him as president. Can you elaborate Honorable Khumalo, because many people are getting confused.
Yes, as the MDC party led by Advocate Nelson Chamisa, what we are saying is we went to the Constitutional Court and we tabled our fact. We tabled our figures and we wanted the ZEC to give us the facts pertaining to those figures. And nothing of that sort happened. Instead, the Constitutional Court wanted us to have gone to and checked on the residue in terms of the ballot papers. But now, the million-dollar question was, which residue were we supposed to follow? First, they changed the 50.8% to something else. They changed the results three times. So the question that we are asking ourselves is the MDC is, what were those changes for and why and which is the correct record? That was not ever given to us. We are only told that he won by 50.whatever%. How many votes did he garner? Over and above that, we have a Mashingo issue where 300,000 people voted in less than an hour and no one could explain that. Mass Central, the same thing. So it now confirms our cries as the party for the past, since 1999, when we were saying most of these all of these government institutions, be it the ZEC, be it the courts, be it the police, be it the army, they are all an appendage of ZANU-PF. So everything that they have to do, it has to go via the political. It does not go via the government. And the other worst challenge here is the government is no longer giving the independence to the courts because courts have got to death to the king of the government. If not, then they are in trouble. And if you look again, these same judges are the judges that are being given farms, being given monies, being given this luxury in order to draw the line. And you are saying that is not democracy.
Thank you, the Honorable Khumalo. And please do stay on the line, Mother. Let's go to Honorable Mliswa.
Tinokuchingamidzai pachirongwa vaMliswa.
Moshe, makadini anyu na TK. TK in the house, how are you doing, Honorable?
ndofunga vari kukunzwa ye asi tida kunzwawo ehe vamuliswa mungatiitsana nguro kuti maona sei zvaitika muparamende nhasi uyezve matora sei zvaturwa navamunangagwa pahwaro hwavo pasoma yavaita nhasi.
First of all, the sonar was very realistic. I think it spoke to the issues affecting the country and didn't really promise anything which cannot be done. I think he talked about cutting down expenditure, government expenditure, which is critical in terms of discipline, by taking out and more or less realigning parastatals to ones that will make profit, and the ones that don't make profit will not be part of the package anymore. That's critical because parastatals have really wasted a lot of money for the country. The corruption has also been there. So not only do you deal with government expenditure, which is not accounted for, but you also deal with corruption as well. And the ones that will remain behind are the ones who will generate profit. We also spoke about the cholera issue, which is critical, and typhoid admits that there is a problem. And of course, the rural urban councils have got to be resourced to deal with that. But of course, what was missing, there was the fact that the land barons have caused all this. The town councils have caused all this because of corruption, building on wetlands, and without following the master plan. You know, every town has a master plan, and most of the towns do not follow the master plan anymore. And because of that, sewers, the water reticulation is not built for that size of houses and so forth. And nothing has been done to expand that. So you then come across waste being seen, sewers and so forth. I've seen it in Norton myself, in Maridale, in Johannesburg, in Katanga. I've seen it in Kingsdale. And the town councils have failed to get the developers to comply, and that's mainly because of corruption. And you move to the issue of the walking away of the MDC. Listen, they're all democratic right at the end of the day. If they believe what they did benefits the country and it benefits the people that voted for them, you know, that's for us. But I thought from a nationalistic point of view, we have a constitution which is there, which, of course, you know, talks about the Electoral Act, which talks about, you know, if you're not happy with the outcome, you have to approach the courts. And they did approach the Constitutional Court. And in approaching the Constitutional Court, they now there was a verdict given that Comrade Mnangagwa is the president. And that's the final decision, because no, you can't, the Constitutional Court, when it rules, you can't do much. But what strikes me, and which I think is important for even the leader of the House for MDC, Honorable Tabitha Kumalo, I want to congratulate her for that. She's a hard worker. I've always liked her, and I might differ, but you cannot take away her stamina, her determination to succeed. Is okay, what then happened? Because where the problem is that, okay, you accept the council elections, you accept the MPs elections, but you don't accept the presidential elections, and you cannot separate those, because quite clearly, the same people who voted for the MP for MDC and the MP for ZANU-PF were the same people who voted for Chamisa. You'd want to think like that. Even Chamisa got more votes again from even people who are not within MDC and so forth. So they are prepared to take packages from town councils, okay, allowances and so forth. They're prepared to take packages from parliament, cars, what we are paid, which is nothing really, and so forth. And I want to understand, so how do you reconcile the two? And then you then say, no, we are not part of this, but we can get the money. And what do the people say? Is it not a waste of taxpayers' money? Because it's the moment you are sworn in, you have to abide by the rules. And this is where they've got brilliant people, brilliant young people that have come through who I think have got a great future in terms of politics, in terms of contributing to the country. You know, the Wendes of this world, Prince Banda, you know, Settlement Chikwinya. And people want to hear their voices. People want to hear their MPs speak on their behalf. So if they keep walking out of parliament, how will they be heard? And how will they show even to the people that we are ready to lead? Because the next election is in 5 years. So to me, I think we need to rethink, and I think we need to be mature about it, and I think we need to think of the people first, mm-hmm. more than us leaders.
Ya mombo bata makadaro honorable Muliswa tuenda kwa muri honorable Khumalo Manzwa zvataurwa nava Muliswa motipindurawo nerurimirwa mai kuti vari kuvhunza ivo kuti saka vakakuvhotera ivaye vachanzwa sei zvavanenge vari kuda kuti muende kunotora kuparamende kana muri kuwanikwa muchibuda muparamende panopinda vamunangagwa
honorable Muliswa vanondikashamadza chaizvo kuti iye pake ndepapi anyway ndataura izvozvo nhasi ranga richiri zuva rokuti titaure nhunha dzevanhu vari pazhe vana vemuzimbabwe nhasi ranga riri zuva rokuti mutungamiriri ari kunzi nezeki ndiye wati kuramba isusu anga achiudza vana vemuzimbabwe zvachavaitira makore 5 ari kuteerai saka hazvina impact yakati kuti tabuda kana titagara isusu tiri kubva mubato bato iroro nderevanhu vanhu vatipa mandate kuti ivo vamunangaga vamurecognize saka isusu tiri vanani kuti tipinde imomo kuti tihwanane namunangagwa isu vanhu vatiudza kuti havamuisisi ndosaka tabuda kuti ataure nhema dzake dzaari kutaura kuti achagadzira nyika sei hazvisi nhasi tichingoudzwa nenyaya yemasuwa tichingoudzwa nenyaya yecorruption tichingoudzwa nenyaya yemawetland maland baron acho ari kuvaka dzimba ivo vasingateedzeri makanzura maland baron ezano honorable Muliswa one other party last session kuparliament accused one of the honorable members of ZANU-PF that was a land baron knowing very well kuti ndo vanhu vari kuuraya chi50 muno muHarare chimwe chatinokangana ndechokuti cholera haisi cause cholera is a symptom of a cause nyaya yereticulation muno muHarare has been a thorny issue in every council for time in memoria the reason yacho yakajeka vana vedu vakadzidza vanobva kumaruva vakutobva kumaruwa kuzi hakuna chiriko vachiuya mutauni kuzotsvaka basa saka which means kuti reticulation masuwa nemvura zvaoverwhelmed because the system yati kushandisa pari zvino ndo yakasiyiwa nasimiti saka sehurumende vane 38 years kubvisa paipi chaiyo yemvura kuti muise paipi iri biga kuti vanhu vaone mvura kubvisa paipi kuwedzera mapaipi kuti sewage ipambe motiudza izvozvo kuti zvoda kugarira pasi muparamende moita mutemo wei problem iripo ndeyokuti makanzura anga achirwanwa nemdc and zano yanga asingazvidi izvozvo saka vaiti vakaita budget oenda kucentral kuti muno muHarare kuzvese zvoitika kuHarare zvobva zvanzi orit tichaapruva budget mari yamunoita imimi vetsei kubhuruwai endesai kuHarare Harare ndori chaikuudza kuti moshandisa mari iyoyo moendesa budget end of December abudget roapuva muna October saka tiri kuti makanzura iwawo mari yacho vanoiwanepi iyo hurumende inofanira kuvapa through the central government saka tiri kuti handizvo izvozvo handizvo end ambotaura nyaya yekuti taakusota mamps nemacouncelors takaraisa the same issue iyoyo yemamps nemacouncelors asi kana uri pahondo yerusununguko haumhanyite zvinhu zvakawanda because being councillors nokuti tiite mamps hazvisi kubatsira vana vemuzimbabwe because zviri kubatsira isusu vacho vapinda muzvigaro vanaona bhumulisa
honorableanotambira
mari yake time topuwa motikari nzara noinzwira kupi ava vanhu vatakamirira vari kuuraya nekorera vasingadyi tiri kuti ti kwavari makanzura nemamps ana basa takabasa kuchinja hurumende
Makhumalo ngingenele khonapho ngicela ukuzwisisa okuyinto kuncane liphumile laphela edale lephalamende kumbe liphumile laphenduka la mlalelo womnangagwa
hayi siphumile sibili saphela ngoba sihle ungenile uthe engena abezani basukuma thina sahlala simtshengisele ukuthi hayi lokhu esakhala ngoba okwenzakele uphedwa kayisikho so ke seziphuma saphuma zehlasa yaphansi zaphenduka futhi zangena kuphakabhaki waze waceda ispeech sakhe uthe esesiqedile okutshengisa ukuthi kayisiyo uhulumende onanza izikhalazo zikazulu uthe esesemoteni yakhe eyamabritish wasukumisa isibhakira esitshengisela ukuthi murungu akangikwazi ube kusitshoni khonapho onungumongameli uyakufuna ukuthini abantwana thina lathi nanto abe-m d c lathi umele asinanzi so nxa sikhuluma izinto lathi kasilaleli akhona ukusitshengisa isibhakira ehamba ngemota yamakhiwa athi wona kawafuni
aha yebo uyatsho ukuthi liphumela phela okungaungukuthi okuninga okhulumileyo kalikuzwanga kodwa ukhulume ngendaba yekolera yena leyo wathi benza konke abakwenelisayo umnotho othi bazawulungisisa imisebenzi bazayisungula umnotho wezimbabwe ulunge uthini ngalokho
yiyo kuthiwa yimihlolo yona lezi indaba yekolera khathesi uminister of finance uMthuli Ncube ubhale ebulenjini lapha ukuthi akufuna ukuvulisa ikhwama ukuthi abantu abancedise esikhwameni sokuthi silungise ikolera udingelani imanti emalini kuzulu uzulu ayethi
I think we've lost Honorable Kumalo there. And Honorable Mlisa, please do stay on the line while we take a listener. Sathe mlaleli mavirus.
Rekaiti mpoyenda kune mtereri wedu variphanare. Hello?
Hey, hello?
Ai, wati nokuchingamidza hii. Tukutaura nani uyezwe muri kupi?
Eh, mnotaura na Tinashe Miyambo. We are not young up. Young at Tamsala Bokuti under the politician that he has given a big issues in the Polokwane.
Eh, Sakamkoma young at tea, pay off what the new Murkuns wait him daddy. Oh,
yeah, truth is those who get tickets. There's a permitted as one of the Nepo, a Gugaz, a permitted my promises, but it's not the Tanjaku Kuti, Kubata Gapa, Kushkapata, Panapa, and now the count is almost 38 years. And the 2000s, Kurvir work check is a chapter, Kurvir work repakati, the battle of 2003, Rokwal Pikisa, in the Nepal, the opposition party has not yet MDC alliance, permitted in the NTF, and after starting the Zushaka, Shadongozarafanana, who does that is never not going to criticize and as a support as a party. Chinochakapinda kukosha ndechekuti vanhu timbosiya zvemabenefits timbosiya zvekuti ndaenda pachigaro pachitano chakada asi kumbotorawo mukana wekuti nhasi wapinda pachigaro unofanira kushanda saweka haufaniri kutarisa kuti ndichawanei ndichaita sei asi unofanira kuita zvinhu zvokuti iwe unofara nenzvimbo yako nenzvimbo yako yawakadii yawakavhoterwa saka ndiri kunharwa yekunyatutara nechamisasirawo kuva ndechekuti zvokuitika zvinoitika izvo asi chakapinda kukosha ndechekuti hongu maelections anonzi akaridwa hongu maelections hatizivi sia chedu pravoi zvakaridwa kana kuti hatizivi and hakuna munhu chaiyo chaiyo ane shuani estate sezvo zvatakaradza kuona asi chatinofanira kuona nekuzatichoti ngatishate takabatana pamwe chete zviri zvokuti mukarikano unongo uripo pamwe chete nekunetsanako kuripo ngazvive pasi nekuti hazisi kubhilda nyika yedu and isu vechidiki hatina chatiri kudzidza kubva kune vakuru vedu ndifunga ivo vese vamps vese kusvikubva kuna president kusvika kune munhu wekupedzisira kubva pasi muparamendi kupedzisira pasi muparamendi medu ndofunga tinoti ndo madzimaba edu pamwe chete nemadziseko redu tiriuda kudzidza something chinhu chiri good kuitira isusu maleaders amangwana saka ndomusiyira henyu ipapo ndechinduo zvinotsva redu isusu tichizviona pamhepo but tirikumbira kuti vatiitire action yekuti isu tikure tiri munharuwa yakanaka vasaita macriticise ekuti haana mabenefiti ekwatiri sezvo isusu vana chidiki tiritazinodiona zvinhu zvakanaka kuti tiitirawo mune ramangwana kuti tititangirawo pari nani
aiwa tinokutendai chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka
alright tomutende chaizvo thank you very much nekuti batoko maitatitoretesi pamhepo
aiwa garai muchifona
vasanda sixhuma uhlelo the connection lamhlanje umsakazo ngowestudio 7 sixoxa ngokuvulwa kwetale lephalamende ngokusemthethweni lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko wakhe oqakathekileyo obizwa nge State of the Nation Address ngesiNgisi ukhulume ngezinto ezijeneyo ugoqela umnotho imisebenzi kanye lenkohlakalo i-corruption uthe akekho ongethembekanga abenza imisebenzi ye-corruption bonke uthe isandla somthetho esizabafinyelela uthe kabasoze bakhethe ukuthi hayi lo kumbe ukuhulumende lo ngumngane wami hayi uthi akusoze kwenzakale lokho uMnangagwa ukhulume njalo ngokuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ezama ukudlelana kuhle lamanye amazwe ukanti wathi lezikwelede zelizwe bazazama ukuzibhadala ukubana kube lula kibo njengohulumende ukubana bavuselele umnotho besilo honorable unkosazana Thabita Khumalo ucingo lwakhe lusukelwa qhuma kodwa sizama ukumletha njalo and on the kuthiwa sesilaye uMakhumalo siyabonga ukuphenduka uhlelo Makhumalo ngikubuze ngodaba lwenkohlakalo uthi ubaba uMnangagwa isandla somthetho sizabafinyelela bonke abenza imisebenzi yenkohlakalo abangethembekanga kungelane lokuthi umuntu kuhulumende kumbe uku-private sector kumbe akala sikhundla lilunga nje lomphakathi elifana lami la
yiso simanga sona esintu kamihle sahamba sayakwenza isisekelo sombuso isisekelo sombuso sakhipha i-anti-corruption commission amongst others angithi sabakhetha abantu labo namhlanje akula oyedwa esike sezwa obotshelwe ukungcola khonoku kanti sasalasikela into efana nayo ekuseni emini ngantambama kuze kube nini asikaboni ubufakazi bona lobo and lokho kusiba wesi khathesi sikhuluma kunjenje ezitolo lapha sekukhithiwe izinto esizithengayo opuphu okuthukela ona akusela lutho ozokutshengisa ukuthi sesibuyela futhi ku-2006 kanti bona besenzani khonapho indaba yona leyo eyama-commission kule anti-corruption amapholisa akhona asikeza ababotshwa esukuzwayo kuphela yokuthi sokubotshwa udr Barenyatwa sokubotshwa umzembi sokubotshwa ukasikwere ungathi vumbuvumbu kuphuma emaphepheni ilanga litshona zwi so oqambela omunye amanga lapha ngubani kanti
siyabonga Makhumalo uqhubeke kubambile khonapho sithathe umlaleli mavi singakabuyeli kumliso
Regate Mbwenda kune mtereri wedu hello makadiko mkoma muri kupi uye zvemunoitwani
ndiri kuJohannesburg babatsadiwa
babatsadiwa tipeiwo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudandaro iyi
ndoda ku kukurukotedza Themba Mliswa nekuhwina kwaakaita uyezve kwese kwandaifamba side rana karoyi kunosvika kuchirundu vanhu vakawanda vaimuchemera mazuva abviswa paya paya kuzanup anoratidza kuti anoita basa rake nemazvo ngaaenderere mberi achiita izvozvo
regai mirai varipo vamliswa regai titi vauye panhare mubva mataura navo nokuti dzinongo hamuzowana mukanwa alo vamliswa
Hello, how are you?
Hey, inzwai zviri kutaurwa nemumwe mutsigiri wedari panapa. Taurai henyu mukwasha.
Pandaifamba road yechirundu iyoyo kubva kuHarare area yese iyoyoyo vanhu vese vandakambotakura vandakataura navo vaikurudzira kuti vamuliswa munhu akavashandira zvakanaka zvikurusa mazuva vakabviswa kuzano aya saka basa ravanoita riri kubatika riri kuoneka pavanhu ende vanhu vari kutenda inini ndakazvinzwira handibva hangu kusaidhi ikoko ndaitongopfuuro hangu neerea iyoyo but chakanaka chakanaka mukaka hurungwe
aiwa ndinotenda nemashoko enyu mukoma anodakadza chaizvo ende basa richikuenda mberi mangwana kunodhona izvozvi na 10 o'clock naichivhura chikoro panga pasina bhoho since 1980 pambasina idzimba dzematicha since 1980 saka nne ndiripo futi budiriro nichiendera mberi nayo saka ndizvo zvinoita kuti mhuri dzedu dzirarame nekutikasaisa mvura upenyu tikasaisa dzimba dzematicha vachigara panzvimbo dziri raiti mufudzi wewai ngachengetwe zvakanaka ndozvandinobhiliza ini saka iwo ndinozvitenda hurungwe inzvimbo yandinoda chaizvo vanhu vakandisumudzira chaizvo chaizvo ndisvike pandiri mbiri yangu yekunotondinobva kuhurungwe ikoko saka ihama dzangu dzepamoyo
tienderera imberi henyu mukwasha pane zvamamuda kutaura musati maenda zvenyu
ya tikauya nyaya yatu yeparlamend akasike kutanga mbc ichibuda muparlamend handiti saka vanhu vafane kunyanya kuchema nazvo ikodzero dzavo dzekuratidza kuti kune vamwe vanhu vasiri kufara nehurumende iripo tikati munhu wese ari munyika ari kufarira hurumende then takaitirei maelections acho hapana reason yatakaitira maelections pane vamwe vanotoida hurumende nevasingadi then chinonzi two thirds majority muparlament zvinoreva kuti munokwanisa kushanda muri mega pasina opposition yacho saka ngavasaramba vachingochema nekuti mdc yati zvakati mdc yati zvakati ivo vane two thirds taakuda kuona basa richienderera mberi zvekutaura ngazvichimira two thirds vanhu vakawanda kudarika one third ende vanokwanisa kupasisa mutemo vanokwanisa kuita basa vanokwanisa kutsvaga mari
aiwa tinokutendai baba vatadiwa muve nezuva rakanaka
maita basa temba muliitwa please keep it up
Ntunga, you're hearing there from Babata Diwa, who is saying that he went to some area, I think in Mashonaland West, where they were praising Themba Mliswa. So I gave you an opportunity for him to address Honorable Mliswa directly. So that's what he's saying. But he's saying that the MDC has a right to walk out should they feel that they need to. That's their constitutional right.
Mm-hmm. And coming to you, Honorable Mliswa, out of interest, out of curiosity, you seem to be more critical of the MDC than you are of ZANU-PF. You are an independent legislator. Which party will you be caucusing with in Parliament?
That's a very good one. You are right, I'm independent. Because I'm independent, I can do as I feel, which is good for the people of Norton. You know, I represent Norton. And for me, if MDC do something bad like this, like the caller said, two-thirds majority ZANU-PF has, they can do without them. Are you with me? And the people of Norton gave a mandate to represent them in parliament, not to walk out. So if I walk out, I'm certainly not serving their interest. I had nearly 17,000 votes, MDC 7, ZANU-PF 4. So what do those 17,000 think of me? Their mandate was to go and serve them in parliament, and that's what I do. The purpose of SONA, it gives you an idea, and it gives you a pointer. It's a pointer on what the president will do. He has set the tone, so you cannot avoid it, because you're going to debate it. So if you debate it and you've not heard it, what are you debating? Because whether you like it or not, they're going to debate it. It has been moved by Honorable Kwaramba for it to be debated, and it will take 2-3 weeks. People talk about the issues which the president spoke about because he's the head of state. And the head of state means parliament, judiciary, and executive. And I don't know why they don't understand that. That's why I'm saying that from a point of principle, parliament is under the president because the head of state. But they are in there. So why are they wanting to be under him in parliament, yet at the same time they say he's not the president? Unless we are dealing with two different constitutions in the country. So when I say that to people, then people say, no, I'm aligned to ZANU-PF. But I'm just taking facts from a constitutional point of view that the state is three pillars, parliament, judiciary, and executive, which is under the president. So the president is Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, unless there is any other president, which means he is the one who is the head of parliament too. So you are in parliament, but you are also not recognizing him as a president. How does that work? But yet you're being paid by parliament. You're getting the packages from parliament. It is important that we don't waste taxpayers' money. And I've said it. That's the reason why I don't belong to political parties anymore. ZANU-PF too has these issues of faction, where they've got good policies, but they don't implement. MDC, instead of being an opposition, with the few that they have, they've got the vibrancy, they've got the intelligence to be able to counter issues that ZANU. Because for you to be a strong nation, you must equally have an opposition which is able to debate strongly.
And they've got great debaters in there. Mr. Madiriba, the judges of this world, Jesse Manjomes of this world, but some young people, but Sekuman Makunye is in Chikunye's day, Tendai Biti. So why don't we then interrogate this owner? And say, but this is what the head of state has said. These things just talk about corruption. I like what Abita Kumalo said, that the land barons belong to ZANU-PF. It's true, I support it. For in case you think I support ZANU-PF, is that not an indication that I'm also critical of ZANU-PF where corruption is? The land barons are actually in parliament, like Mashaya Mombe, who she was talking about, who are called the land barons. We have got Kadbet Mpami, who's in the Shawani, the land baron in Otto. We've got Killer Ziv, who's the land baron. And these are people in ZANU-PF. And this is what I don't understand about ZANU-PF, that they want to fight corruption, but they've now brought these corrupt people in parliament. So how serious are they about talking about corruption? You talk about NASA, for example. The minister was Priska Mpumira, okay? Robin Vela was the chairman, and the minister appoints the board. You fire the chairman, but you don't fire the minister. The minister is back again. And this is why I'm saying to the president, if he's going to walk the talk on corruption, he must be able to get ministers suspended while they're in cabinet or they're at work, fired and arrested. And investigations must happen. Why is it that we always have ministers arrested when they are no longer in office? So all this time they're allowed to steal, and then after that, you then go and investigate. That's something that I'm talking about again, which I don't agree with ZANU-PF. You've got Nguni, Gutson.
Honorable Mliswa, I think we're getting to kubata imromo ipapo timbo tora kola aripa runaripa rizvino. Tichambo yeza kubata vakila zivu, ndiye mungu warufana unge varipana pavago zipindurira pana inye ya mataura hiyo. Hello, kola.
Hello, magadizini.
Tiri wadi, tukutaura nani uye zimuri kupi?
Muruta wa ona Bosport and Ripa kuta umpumana na South Africa.
Ehe, ita uraitinsu.
Ok, inini ya engineer wangu ya kati mire shakanaka, especially shakifani batwari mtishi ala enzi na asu sara nasimu mingi. Mkati nepali ya mende. Engineer azita wangu tigirao isusu wa tigiriwe mtishi ala enzi nekufata wataka itano katiskufara wane mafune.
Ivo honorable Kumalo vari panorega ivauye panhare mubva mataura imi matima muri kutsigira zvavari kuita sevechidiki uye zvese vanhu vari ikoko South Africa zvii zvimwe zvamungade kuona vachizoturawo imomo muparamende vari pano honorable Kumalo pindai pachirongwa mutaure nemutsigiri wedu
makadi comrade tinokusumidzira maoko nemashoko enyu ndiripo mwana wangu ikirukurwa hondo yekuti iwewe uchito kumusha mwana wangu nevazukuru kwete kuti tikuonerei pama WhatsApp video calls ticharwa kusvika zvanaka motitsigira vana vangu musarase mberi kunokufigwa zvichanaka
aiwa tinemi mamai watinotenda nezvamatiitira muzvara nhasi aiwa rambai makatibatirira ipapo nesuwo tinechishuwiro chekubva kumusha tichishanda kumusha kwedu tivatiridzewo nyika yedu but kana zvimwe zvakadai so hatikwanisi kuuya tinoona tikashanda pati
tinotendaamatiitira
muzvara nhasi mama
mabasa acho manangu takapromisa 2013 nezani nanhasi takakamirira 2 million jobs zvatakuona takuona chi mavhenda azara murodi ndo mabasa akavhurwa nezani wavo
siyabonga Makumalo tinotenda mutereri nekupinda muchirongwa
tinotenda maita basa
ngipenduke kuwe Makumalo sipate udaba lwedevolution nanka mazwika apapo Mnangagwa ekhuluma ngaleyo ndaba utena ekhuluma ngesingisi the provincial and metropolitan councils bill will facilitate the devolution of governmental powers and responsibilities to provincial and local authorities. Through this bill, provincial and metropolitan councils will be reconfigured in accordance with Chapter 14 of the Constitution. This will further seek to facilitate enhanced the coordination between central government, provincial councils, and local authorities within the context of the decentralization and devolution program. Siyazi iZANU PF ithi iza kuqula isisekelo sombuso ukubana iluhambise kuhle lolu daba olokuzibusa kwezabelo. Kodwa abantu abaningi bayasola ngisho lani ku MDC. Kuyini elikusolayo kahle kahle?
Esikusolayo lapha yikuthi sibhala isisekelo sombuso konke okwe-devolution khonokho kwakukhona. Sabe siyathe njenge-MDC kuthi hayi asitshintsheni phela imithetho ukuthi siqalise ukuvula ukuthi siqalise i-devolution. Izalo yadonsela le yadabudabula yenzani la namhla lokhu sisilwa namhlanje khona bekubone sade sibatshela khona sibhala isisekelo kuthi asilungiselini and decentralized power. So okukhona lapha yikuthi iZANU ikhuthele ekuthembiseni abantu izinto abanganelisiyo ukuzifeza. IZANU sakhala nge-devolution babe buya besithi hayi kayisebenzi, sakhala yaze yangena kusisekelo. Izingeni nokusiseleko bantsara namhlanje sebuya ngokuthi abantu bayakhala phandle kanti i-devolution yangikoni ngapi usefuna ukukhuluma ngayo. Asihambeni sibone akula nto eza kwenzakala. Okwabo ikukhuluma akulanto abayenzayo.
Mhm. Siyabonga Makhumalo. Please do stay on the line.
Bengicela ukuthi endilungisa kule nto lapho mele siqondise kuZulu.
Qhubeka.
Basara imiliri weparamenti bathadiwa mabasa matatu: legislative, representative and oversight. Zvirikuita na Honorable Mlisa tozvikudza spirit. Asi mari yacho ari kuiwanepi? Ko isusu tisina mari kuti tivake mabhohozi, tivake zvikoro, tivake dzimba dzematicha? Moda kuti mari yacho tiiwanepi? Totanga kuba here? Because harisi basa raonorable member iroro rokuvaka dzimba dzematicha, ibasa rehurumende. Because bumbiro romutemo riri kuti munhu wese ane kodzero yekudzidza and mudzidzisi ane kodzero dzake futi. Saka zviri kuitwa naMlusa ari kuita nemari yake hatizivi kwaanoiwana. Isusu vami tisina mari yacho ka hatizvigoni nemhaka yekuti basa rehurumende iroro harisi basa remiriri weparamende. Toenda futi panyaya yokuti iwo toda kuchengeta maconstituents, tinovachengeta nemabasa iwavo matatu: kuita mutemo, kuvamiririra, kutarisa kuti mari dzakapuwa maministries nehurumende dzakasvika kuvanhu here, zvakashandei kuvanhu. Ndobasa redu iroro. Vamulisa vatare nenyaya yekuti Sona Sona kutaura zvaitwa Munangagwa paSona hazvina nebasa rezvezvi. Paramende yoga yoga tine anonzi mapigeon here, tichitaura izvozvo taanayo speech yake yese yaanga akanyora. Kana takudibheta hatitsvage zvaataura, tiri kutsvaga zvaanyora. Kuti sezvo zvaanyora izvozvo ndo zviri kudiwa nevanhu here? Pane zvavati vaita here? Because hatichi kutanga nhasi kuti vaite mapromises akadaro. Saka hazvina nebasa rezvezvi Sona izvi. Tiri kubhadhara neparamende and kana tichibhadharwa neparamende mari iyoyo iri kubva kuvanhu pazhapa vakavhotera advocate Tamisa 2.6 million. Ndo vatakamirira ivavo, ndo varidzi vetei yedu ivavo.
Aha, thank you the honorable Khumalo. I know honorable Mlisa would like to jump in but we have a third guest and that's honorable Mayor Wachikachena. He's a ZANU PF lawmaker. Honorable Wachikachena, good evening and welcome.
Good evening.
Mazvionawo sei zvaitwa neMDC kudare reparamende nhasi?
VMDC matsotsayo.
Sei muri kudaro?
Vanouya kuparamendi votora zvigaro zvavo vogara voti president vakauya tichida kuvaferedza, tichida kuzoita walkout. In the first place kuya kuparamendi kurecognize kuti president idi vakavhotirwa neZimbabwe yese vakawina vakarakasha Chamisa. chavasumukira president vakupa speech no one knows vari kuwesta mari dzema taxpayers evango asingadi kuuya vangotaura kuti we are not the parliament kuuya ku parliament vanopiwa ma allowances vanopiwa accommodation vanopiwa food vanopiwa fuel vouya kuzosumuka what does it mean it means nothing vakavavhotera vacho vavakuvamiririra kani zvavari kuitaa
Asika Hanzi, we do not recognize him because vakabiri zirapa sarudzu.
Vaka inda constitutional court. Vaka ndu we in evidence ema V11. Musu wa 31. Chamisa akabuda Twitter. Akatizo, I've got overwhelming evidence of over 10,000 polling stations. Over 10,000 polling stations. The winner ndema V11 zacho. I got a winner resoundingly and overwhelmingly. I end up with courts that can produce the evidence. What did he do? He produced nothing. He stammered, his lawyer stammered. They produced nothing. So I'm going to win a say. You are going to win. Court is a ruler. A ruler con court, then do last kick a court.
Makumalo othwali ngamatsosi lilanda ukuzothatha ama allowances eParliament lingasoze lenze lutho.
Ah, isusu seMDC zvezvana wadya jena izvi zvokupa mari yevana vemuZimbabwe vachi drive masports cars ivo vana vakavaka votera vachiita konera hatizvitedzeri izvozvo. And kana uri politician ndara unotamba nemafekti kwete zvokuti matsotsi kuti matsotsi ndini maland baron nambotaurwa manje manje namuliswa anobva kupati kwenyu ndimi matsotsi acho ndimi vekuba 15 billion yemadiamond saka tsotsi isusu nemi ndiani saka zvotsotsi izvi chimbonozotsvaka kuwana matsotsi takamawana ikodzero yedu iri mubumbiro romutemo yeri kuti tisarudze nevanhu vanotida saka vanhu vanotida ndo vakatituma muparamendi totedzera zvavakatituma vari kuti munangaga haana kuhwina izvi zvemav11 et laws uri kunzi kana uri complainant unoenda nemachi nemafacts then uyu respondent must give you the kickers mafacts takakupai kotokupai mav11 handiti zeki yakati iwa nawo mukanochinja rutatu mamanga manga muchichinjei kana muri chiziya kuti zvinhu zvese zviri right correction pachirungu dictionary unokorekta ka 1 ukaona paukorekta kechitu wakopa kechitiri wakutokopa nezvita saka zvauri kutaura izvi hazvina nebasa rese izvi and mbavha ndimi at your age you are driving the latest model of a car tiri kutambira mari muparamendi iyo kambani yawakavhura wakashandepi kuti uraise capital iwewe mutengesa lendi muharare muno mupanapa vanhu vochema votorera vanhu mari dzavo makutouya vakutotudza isusu tisu matsotsi
honorable wajajena can you respond
mbuya vangu tabita to be honestika havana zvavari kutaura
vakatiakupa nemari
kuparliamendi
kabata pane mari
kuparliamendi yes totambira mari shoma but the politics is easy. Even in parliament, parliament is a part-time, voluntary. That's part-time. You don't join politics to make money. If you want to have money, start your own business. Saka zvake zvokuti mari unoiwanepiwa zvaku parliament kuti mwana mudikesa maybe young and if that kind of money that she thinks I have, I may drive this car, I may drive that, but I hadzichiri kuparliament. Ivo vanofambira kuzopfuma neparliament. That's very wrong.
Uh-oh.
These people are criminals. That's very... Instead of representing one of our voter, it's a disservice of our people. I want to go on with it. Every day, I want to go with a noise.
Honorable Wajikajena.
I want to go with a noise.
Honorable Wajikajena.
I want to go with a noise.
Tiri kukuona izve muchitaura imi kuti vadare veMDC vevamwe vezanopiefa vafanira kutora mota dziri kunzi vapiwe nehurumende semaparliamentarians asi sekutaura kwaitawo honorable Kumalo vari kuti imi mota dzacho munadzo sei muri kukurudzira vamwe kuti vasatore mota idzo
handina kuti pane two issues veMDC vari kunyepera vanhu kuti anzi mota idu tinotenga. Ndoda kuti iyo Honorable Khumalo vari apa Andrea. Vakuproduce evidence remota yavakapiwa last 8th session. 8th parliament yapfuura yatabva iyi. Vakatenga kupi? Vakabhadhara mupiwa tiki yacho. Mukaona vakadaro then I believe everything he's saying. Mota dzakapiwa mahara. Hapana anotenga. Vabvunze kuti vakupei receipt. Vakatanga vakuudza kuti vakatenga vakabhadhara mari. Then I'll listen to everything that she says. Totangira ipapo. Nekuti vari kubuda vachitizvo hey, wadika jena ari kunyepa. Mota idzi tima allowance dzedu tinotenga. Vakatenga kupi mota idzodzo?
Ten minutes before the hour of 9 o'clock, isikhathi sihambile sihlobo zami sisalwe imizuzu elishumi kuphela. Makhumalo uyakhuluma wajajena uthi lingamatsotsi landa ukuzothatha imali ephalamenti kuphela kulaluthela kwenzayo elilwenzayo. Pendula khona.
Hayi, utshilo simi uthi lingamatsotsi. Amatsotsi yibo bathontsha 15 billion danamhla sikwazi ukuthi kuyanga. Namhla sesibulawa yicholera. But drive his motor. Sahamba kwi-election lapha. IZANU yathenga his motor for 210 constituents. Kanti bona imali angona bayithathanga. Uyena luwajajena uthi singamasoti. Yinkala kathele khulu kuqhilesela lona leli. Ngoba imota azidrayivayo leyamabhizinesi lakha uyawenza. Hayi, okasukholela babesitho njalo. Besithi khona balamabhizinisi. Namhlanje asikhuluma sebemdobhile. Parrenyatala babethi bavasa ngodokotela bana masejari babadobhile olwikineli chivayo vathi bana mabhizinesi babadobhile mhlane puma eparlamente lapha zabona khona ukuthi izana ayilabudlelani nomuntu ophumayo kuzani wangena uphumi ngomlindi yaqina.
Maybe regate timboenda kuna Honorable Mliswa nekuti tine muterera akamira si. Honorable Mliswa tiri kuona apa pane makakatano ari kuita. MDC iri kutaurawo zvimwe, ZANU-PF iri kutaurawo zvimwe. Imi sa independent, mota idzi vanhu vanotenda here zvakamira si?
I think hello.
Yeah, taura henyu.
What is important is to I love hearing these two parties speak, and I say, hey, can I just make to my party to my candidate and to my party? All they do is talk, and not much happens, yet people suffer. But the most important thing about the cars, first of all, Honorable Khumalo discussed, talked about my wealth. Isn't it we're going to account for wealth in Parliament by the 3rd of October? So people will know where we get our money from and all that. I was in business before I was a member of Parliament. And not only that, the ball that I'm doing tomorrow is a ball that was donated by Zinua. And then the...
Naredza wudzi nenge dza rasika. Purgate ende kune mutereri. Hello, caller. Hello, caller.
Hello, mutereri. Muri parunare.
Hey, ini ndiri parunare jita.
Taura henyu.
Okay, magadi zvei?
Tiri wadi.
Ah, muri wadi. Hai, so hatisiri wadi.
Taurai tinzwe mukoma muti ga ga ga.
Nyaya iripo ndeyekudai umu. Vanhu vezana ava vatishungurudza ivava. Vatishungurudza. Mabasa tiri kumana tatambura nokugara kure nemhuri dzedu. Mhuri dzedu dziri kutirwadza. Ende zviri kukonzeresa kuti mhuri dzedu tozowana dzimwe nguva vafu dzemombe varoora vakadzivira. Nenyaya yekugara kure nawo 2 years, 3 years, 4 years. Mapassport acho anorwadza kuti vakone kumatora. Mapemiti acho kwatinenge tichigara hakwanisi kubuda. Mabasa acho kumusha hakuna. Vana vane tsitsi neupenyu hwavanhu hwekuZimbabwe kana kuita sei. Takazvitarisa futi vanhu vanoita chitsotsi vafanira kuti vana Dr. Parrenyatwa vakasungwa. Vane amberi apo vanoda kuzosunga vanhu veMDC vachiti taimbosunga vanhu veZANU. Ende takachinjera katakaenda kuchikoro. Tinozviona zvavari kutsvaka kuti hatakambosungwa vanhu veZANU. Saka iwe munhu wemudzidzisi unofanira kusungwawo. Tiri kuzviona ende tofungawo zviri kumberi. Hatifungi tidzoka kumashure. Kumashure kuti akatobvako isire kumashure tiri kutoiziva. Vanhu veZANU tabva navo kure tichitambura.
Tinotenda nekupinda muchirongwa mutereri.
Ya tokumbirawo kuti vambosiya chigaro tikwanise kundogara nemhuri dzedu, tikwanise kuona mhuri dzedu. Mhuri dzedu nekuti kwatine chishanda kunze topeisira takusangana nezvakawanda zvii takurasa mhuri because of ZANU-PF.
Thank you, the caller. Makumalo size kuwe sokusela imizuzu emihlanu kuphela, 5 minutes before the top of the hour. Honorable Kumalo, what can we expect going forward? Siza wona every time lapho ubaba uMnangagwa abuya khona edale lephalamende liphuma yini kumbe bekungokwanamhla kuphela.
Thina lesisekelo sombuso esisipha amalungelo, sizasebenzisa wonke amalungelo esiwaphiwayo ukuthi sitshengisele ukuthi hey, abantu sebedubekile phandle lapha zanu, ake litshiye izihlalo like nika abantwana sokuthi nxeba ngantshintsha. Hayi bo.
Ngavata oreswa vone shona kuti muchaita sei munguva inotevera, muchati panoya vaMnangagwa pese imise MDC mubva mabuda here mudare kana kuti zvine zvifamba sei?
Tine kodzero dzatopuwa nebumbiro romutemo renyika yemuZimbabwe nemandate yatopuwa nevana vemuZimbabwe vatambura kumapedza kutaura ipapapo, tichatedzera nzira dzese dzatogona kuti tishandise dziri peaceful. Izvo hativi zveviolence, hatiri zvokutukana izvi zvokuti tiri matsotsi. Tiri kuti nyika ngaigadzire. Zimbabwe ine potential yakawanda. Tikateshekera pasi rese apa, vana vedu vanobika mashura pachapa, ko kuno kutokona kumusha sei? Zvanhu ngaisiye chigaro mane 38 years makonewa ogara muchitotiudza the same thing, kubvisa cooking oil yabika machips for 1 year moisa mubhodhoro ritsva, hazvichinje chinhu. Cooking oil iyo yakamhora, chimbosiyai makonewa.
Onarepo wajika jena pinda imu pezi setinzwe. Munoona remangwana rakamira sei?
Kupedzi saa papa before nsandava, nsandapisa zvamuri kutaura. I just want to go back to what Honorable Mliswa said. Honorable Kumala, I think accused Honorable Mliswa maybe for having money through dubious means, I don't know, to support his constituents. Vanhu vanopinda muparliament hazvirevi kuti unopinda uchitsvaka mari. Unopinda umeone zvinhu zvako, umwe unopinda usina chaunacho. Saka vasati munhu kana ane maconnections akakwanisa kubatira constituency voti izvo ivo havakwanisi yamhosva. No, that's very wrong. And then number two, she talks of kuti ZANU PF yampower, yakaita mupower for 38 years, cooking oil, what. I don't think it makes much more sense. If you look at it, every 5 years we go for elections, the people express their will, they vote. 2018, yakaseta presidents. My elections akaitwa murunyararo, credible, fair. Hapana kana chakaitika chekuti izvo unoti election yaka. Hapana kana munhu akarohwa before my elections. Hapana munhu akarohwa after my elections. Kusara sezvakaitika musi one. Vakomana veMDC vapisa mota mutown vachikonzera noise. That was unfortunate. Hatizvikurudziri. But pama elections pese apa ED dzakanyatsohwina free and fair. Mutemo unoti 50 plus 1 vote, not 1%. Ukangosvika 50 plus 1 vote wahwina. Zvimwe zvese hasina basa izvi. Zvekuti wahwina 99% wazoita 52. Yachinjwa chii? It's immaterial.
Thank you, the Honorable Wachika Jena. We have run out of time, but what a show, marvelous. Ngizwile ntemba libazwile wachachena lapolo Honorable Kumalo. Bese zidlithizana bese ufiwa lapho.
Aiwa, chokwadi kuvanenze vevanzwa. Asi Honorable Kumalo, tinokutenda ichaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu nguva yedu ndiyo yadyanana. Andiko tine biregai vangoti vangotaura mbijana.
We are out of time.
Nguva yedu ndandati ndiite honor ladies and tunga.
Yeah, but I would like to say thank you to Honorable Tabitha Kumalo, Honorable Mayor Justice Wachikajikena, as well as Buru Honorable Temba Mliswa. Let's make another date next week. Same time, same platform. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We are saying a good night.